mukuru webazi reutano Masvingo Dr. Ahmed Asham vati kunyange hazo chirongwa ichi chakatanga zvishoma nemusoro wemuvhuro vashandi vakazobayiwa nhomba iyi nezuro nanhasi vawedzera. Dr. Asham vaudza Studio 7 kuti musi wekutanga vashandi vazhinji vaisa kutyara nenhomba iyi asi mushure mekutsanangurirwa vazhinji vava kubayiwa.
Chirongwa chokubaya vanhu nhomba chakatanga nemande musi wa22. Iko zvino pari zvino handisati ndava ne the exact figure yekuti vanhu vakabayiwa so far vangani, asi from a team zangari on the ground chakatangawo slowly vanhu vachibvunza mibvunzo yavari kubvunza, asi acceptance tiri kuona kuti iri kuita ichikwira zvokuti manumbers vari kutaura kuti zuva nezuva ari kukwira zvokuti patinozopedza 10 days idzi ndofunga tinogona kunge tasvika pavanhu vatiri kuda kuti tibaye. Munomu takaona kuti tine about 11,000 mafrontliners.
Kunyanga hazo Dr. Samuati ofisi yavo haisati yapuwa wandu wevashandi vose wabaye wapari zvino sezvo vashandi vavakabuda vachipinda muzvipatara zvemaruwa vanotarisira kubaya vashandi chiuru gumu nechimwe mudunhu rose pamazuva gumi. Asi vamwe vashandi vataura neStudio 7 vati vashandi vemubazi rezveutano vakawanda vari kuramba kubayiwa nhomba iyi iyo yakabva kuChina. Vashandi vepachipatara cheMasvingo General Hospital vari kubaya vanhu nhomba vange vari kuchipatara cheMushagashi neSamatoni nhasi. Chipatara ichi chiri kunze kwedhorobha reMasvingo uko kwabayiwa vanhu vashoma vasingapfuuri gumi. Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake ari paMushagashi audza Studio 7 kuti haasati ave nechivimbo chekuti nhomba iyi yakanaka.
Ndiri semushandi wepachipatara handisati ndava kuda kubayiwa nhomba iyi nechikonzero chekuti handisati ndanyatsogutsikana. Neinformation yandakapiwa hasa ndagutsikana nayo kuti ndinyatsoziva kuti inondibatsirei nhomba iyoyi. Handaisi ndanzauya kuti kune dzimwewo isiri yekuChina idaidzaudzawo mamwe zvimwe pamwe ndaigona kubayiwawo.
Vashandi vabayiwa nhasi varamba kutaura neStudio 7 iyo yatumirwa mapurisa kuti ibve pavanga vachibayirwa nhomba. Mutauriri weCOVID-19 Task Force Masvingo Varojas Irimai vati havasati vaane uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pamazuva matatu, asi musi wekutanga chete vashandi vakabayiwa mudunhu rose vaisvika 160 nevasere.
Pari zvino izvi panyaya yevaccination muMasvingo Province programu yakatanga madistricts ese, kune mateams mairi mairi each district. Saka musi wemande wakatotanga nekuvaccinate vanhu vanosvika iwo 168 health workers. Programu yezvinezvi yakatanga ichitageta mahealth workers vese vashandi vemuzvipatara vemaclinics, madoctors, manurses nevamwe vese vanosevha mahealth institutions. Ndo vakabatsirwa musi wemande.
Vanhu vakawanda munyika vari kutyira nhomba iyi, asi Dr. Sam wakurudzira kuti vanhu vabayiwa vachiti nhomba iyi yakanaka sezvo yakatendedzwa nebazi rezveutano pamwe ne World Health Organization.
Tiri kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi nokuti inhomba yakasertifaiwa ne World Health Organization kuti iri safe, vanhu vanokwanisa kuti vabayiwe. Inhomba yakatoshandiswawo kune dzimwe nyika kwayakaonekwa kuti yakanaka.
Dunhu reMasvingo rakapiwa nhomba yevanhu zviuru 22 kana kuti 22,000 kunyange hazvo iyo yoda kubaya vashandi zviuru gumi nemumwe 11,000 pachirongwa chekutanga chiri kuitwa mumazuva gumi. Nezuro vanhu vakange vabayiwa nhomba munyika yose vanosvika zviuru zvina nemakomimana nemumwe chete 4,041. Nezuro vanhu 47 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika mose, vanomwe vakashaya. Nyika pari zvino yave nevanhu zviuru 35 nemazana mapfumbamwe negumi vakabatwa nechirwere ichi 35,910, uye vapora vave zviuru 32 nemazana maviri ane 77 32,288. Vafa nechirwere ichi munyika yose vave chiuru chimwe chete nemazana 40 nevasere 1488. Nakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtima.